Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina chikumi 22 2017
makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Neni jonga kandemiri tichiti vatyairi vedzimotokari votaura mafungiro avo zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekubhadhara mari dzematollgate vachishandisa EcoCash.
Dzimwe nhengo dzeNational People's Party kumatebele and South dzobuda mubato riri kufanotungamirwa naMai Joyce Mudzuru.
Nyaya yekudoma munhu kuti aitwe gamba renyika yetsviriridza munyika vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kuva chenyika yose kwete kuitwa chezano PF chete sezviri kuitika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri richibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji kusanganisira vatyairi vedzimotokari vanoti vari kufara zvikuru nechirongwa chekushandisa EcoCash senzira yekubhadhara mari pamatollgates ari mumigwagwa sezvo mari iri kunetsa kuwana mumabhanga emunyika. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe vanhu vari kufarira chirongwa chaparurwa nhasi ichi vafunga igutu vati zviri nyore kushandisa EcoCash sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Vatiwo chirongwa ichi chinoitawo kuti veruzhinji vasafamba wakatakura mari zhinji.
Ini ndafara zvikuru nokuti pandangosvika patroget ndangokwanisa kungodedza nhamba yangu yephone number ndobva ndangoprocesserwa ndobva ndapiwa troget rangu ndokutopinda. Hazvina kumunditorera some seconds ndandatodarika.
Mumwe mugari wemuHarare vatawanda karombo vatiwo kubhadharwa kwematollgates neEcoCash kunorerutsa upenyu hweveruzhinji panguva iyo kuwana musi wemari kuri kunetsa. Asi vakarombo vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti kushandiswa kweEcoCash uku kuitwe pamatollgates ese. Pari zvino EcoCash iri kushanda pamatollgates 10 nemanomwe kubva pamatollgate 26.
EcoCash zvayaita izvi nezinara ndinoona zvinhu zvichabatsira kuti vanhu vakasike kubva pamatollgates mushure mekunge vabhadhara. Pane kuti varambe vakabatwa ipapo vakamiswa ipapo vachitadza kupedza kubhadhara kuda nekuti hapana chenji kana kuti makadhi haasi kushanda.
Mufaro una vakarombo nevamwe vanhu munyika uripo zvitevera chirongwa chaparurwa nhasi neEcoCash nezinara chekuti vanhu vange vachibhadhara mari nenzira yakadai. Mukuru weEcoCash mukambani yeConnect Wireless amai Natalie Jabangwe Morris vatiwo vedzimota vanofanirwa kungonyoresa motikari dzavo paEcoCash Wallet kuti vatange kushandisa EcoCash pamatollgates.
Taparura kubatanidzwa kweEcoCash nezinara kuti vanhu vakwanise kushandisa maEcoCash Wallet avo kusanganisa motor vehicle registration number yavo paEcoCash Wallet kuitira kuti zviite nyore kuti mamotarists vakwanise kupfuura patollgate automatically vasina maproblems ekushandisa cash kana kushandisa makadhi.
Sachigaro webhodhi rezinara vaAlbert Mugabe vatiwo vane chivimbo chekuti kubatana kwavo neEcoCash zvicharerutsira vafambi panguva iyo mari iri kunetsa munyika.
Chirongwa ichi chichabetsera vabereki kuti vakwanise kuyambuka pamatoge zedu vachinge vabhadhara neEcoCash. Zvireva kuti tiri kuziva tiri kunzwisisa kuti mari chayo yokubata musvu haisi kuwanika. Asi nechirongwa ichi takukwanisa kuti vabereki vasanyunyuta kuti ndinoyambuka sei kana tichinge tasvika patoget mukana wavepo vanokwanisa kushandisa EcoCash.
Sachigaro we komiti yeparamende nona nezvekutakurwa kwezvinhu vaDexter Nduna vauza Studio 7 kuti zvaitwa neEcocation yeZinhara zvinozadzisa urongwa hwezima asset hunokurudzira kuti nyika ifambirane nenguva nekushandisa umhizha hweICT.
Izvaitwa neEcocation zvinofambiranawo nezviri kudiwa nenyika. Nyika inotaura zvainoda panyaya yezim asset inoti ngatifambirani nenguva pakuita inyaya yeICT kana information communication technology.
Mamwe matogets ave kushandisa EcoCation anosanganisira reSK Bank neUmuguza nzira yekuenda kuVictoria Falls. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Bato reNational People's Party kana kuti NPP iro riri kutungamirwa nevakafana bata chigaro amai Joyce Mujuru ratarisana nematambudziko mumatunhu eBulawayo nevateveleland South zvichitevera kubuda mubato iri kwevamwe vatungamiri nevatsigiri vebato vane chitsama. Vanhu ava vari kupa zvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira nyaya dzemarudzi pamwe nezvipoka mapoka mubato iri. Mumwe wakasvitsa tsamba yavo yekubuda mubato iri ndava Vekezela Maduma Fuzwayo, avo vaive vakafanira kubata chigaro chasachigaro mudunhu remateveleland South. Kunyange hazvo vaFuzwayo vakapa chikonzero chekuti vanoda nguva yakakwana yekuti vapedze zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro. Vanoti maonero avo ndeyekuti vakanga vagara vasisadiwa mubato iri. vaFuzwayo vanoti nyaya yemarudzi inyaya yakatodzika midzi mubato reNPP. Ngati nzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Inini ndakati ndikukumbira kumbo excuse from active participation because ndiri busy ndiri kuine masters andiri kuita neuniversity of South Africa law. Ndikati ndoda hayi kumbomira ndimbopedza izvi zvemastudies because zvanga zvakutora nguva yangu yakawanda kuti ndikupatikuyakuya. So my interpretations anozouya ipapo ava avo ndobva ndakauri realize kuti so my interpretations avo ndeyekuti ndagarantee tiri kudiwa mupati muyamuya.
Vabuda mubato iri vangani nekuti tiri kunzwa kuti hamusi mega mune vamwe vabva vangoteerawo?
Vakawanda vari kungokanda maresignation tichingomaona tichingomwana vachikanda maresignation vakawanda chaizvo. Mumwe nomari kubuda neyake reason ari kupa yake reason. Vamwe vari kuti tribal reason, vamwe vari kuti lack of democracy, vamwe vari kuti chichi zvakasiyana siyana but vakawanda vari kubuda particularly reason kunoku.
Saka imi mune zvekutaura here pamusoro pezvipomerwa zvamuri kupiwa izvozvi? Nokuti tiri kunzwa zvichinzi kune vamwe vanga vaine urongwa hwekuparadza bato kune vabuda iva.
Ndazviona zvichitaurwa naparty spokesperson asi sometimes zvinoneta kana level yepolitics yevanhu yakusvika ipapo. Isina element yechokwadi netolerance mukati kuti munhu kana atizwa akubuda akungopomera zvinhu zvisipo. Vanhu vane maproblems chaivanhu vaziva varimo mukati imomo havasi kubuda ndo vari kutokonzera kuti vamwe vanhu vanga vari innocent vakanyarara vari dedicated and committed muparty vachibuda. But vane maproblems vanovaziva vainavo vari kugara navo everyday. Ava vari kubuda vakafanana neni zvidhesizhen yandazotora ndeyekuti we are trying to push it in chichienderere mberi but tine mafriction akawanda wanda apo tine macommitments atofanira kuita. Then ndozoti inini hawai ndichiwesa nguva yangu pachii chisiri kuda kufamba indi nemaassignments akandimirira ndinofanira kuita. Vanhu vane maproblems vachiramba vachingosiyiwa vari mukati imomo. So dedication yedu yese yatichisa mupati inozopetera yakuasetiwa kuti hawai then am I wasting my time. I can't work in an environment isina order, isina respect, ine matribalism, ine kutukana aiyani andikwane ipapo.
Vanga vari vaive vakafanira kubata chigaro chasachigaro webato reNPP mudunhu remateveleland South vaVekezela Maduma Fuzwayo vari parunare kugwanda neStudio 7. Asi mutauriri webato reNPP vaMetuseli Moyo varamba mashoko ekuti mubato ravo mune nyaya dzemarudzi uye zvipoka zvipoka. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti vari kushamisika zvikuru nemashoko avaFuzwayo aya sezvo mugwaro ravo rekuti vave kubuda mubato reNPP vasina kumbobvira vasimudza nyaya yemarudzi iye. Vatiwo bato ravo richatosimba zvakanyanya nekubuda kwaita vanhu ava sezvo vanga vari vanhu vasingashandike navo vachitiwo vanhu ava vanga vachiita zverusarura rwemarudzi.
Musangano we Coordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft, CODEPA, uyo urukupindwa ne vanhu vanosanganisira makurukota, vashandi vehurumende dzakasiyana siyana muAfrica, pamwene vamwe vanhu vanoita mabasa emaoko, wapinda muzuva repiri kuBulawayo, vanhu ava vachibvumirana kuti mabasa emaoko akakosha zvikuru mukusimudzira upenyu hweveruzhinji, pamwene upfumi hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota rezvemabhizimisi madiki Vanovet Muponora vati basa rekuita zvigadzirwa zvemaoko kana kuti handicraft muchirungu rakakosha zvikuru nekuti rinokwanisa kuitwa neveruzhinji kusanganisira vekumaruwa risingade mari yakawanda kuti vatange kuriita. Vamuponora vati vanhu vanoita basa iri vanosangana nezvimhingamupinyi zvakawanda kusanganisira kushaya ruzivo rwakakwana rwekuti votengesa sei kana kuti votengesa kupi zvigadzirwa zvavo uye kushaya zvikwereti kumabhanga kuti vavandudze mabasa avo. Vati vamusangano wekodepa wakakosha sezvo uchipa mukana wekuti vanhu vazive zvakasiyana siyana pamusoro pemabasa ezvigadzirwa zvemaoko.
It is important to note that although the sector faces these challenges,
zvakakosha kunzwisisa kuti kunyange hazvo vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko vakatarisana nezvimhingamupinyi zvakawanda, mabasa aya anokwanisa kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika zvakanyanya.
Amai Florence Tembo vanogadzira mahandbag vari muchikwata nemamwe madzimai mumusha weGwabalanda muBulawayo uye nemumwe wevanoita basa rekugadzira zvinhu nemaoko vange varipo pamusangano uyu. Amai Tembo vaudza Studio 7 kuti vanoona musangano wakadai uchibatsira kuunza mitemo inokwanisa kusimudzira basa ravanoita.
Tarisunga kuti sezvo musangano unouyu uri wasanganisa makurukota ehurumende dzakasiyana siyana, tinovimba kuti vachataurawo kuti vasimudzirewo mapolicies ekuti mabasa emaoko emahandicrafts asimudzirwe.
Chizvarwa chekunyika yeGambia, Valamin Suso, ndemumwe wevanhu vekunze kwenyika varipowo pamusangano uyu. Vatsusu vanogadzira zvinhu zvakadai sengoma negitare rinonzi kora. Vati kuve pamusangano uyu kunovabatsira kuti vapange mazano nevamwe kuti vovandudza sei mabasa avo. Izvi zvatsigirwawo naamai Veli Yamakichi vemaworth Women's Craft Center kumarondera avo vanogadzira magumbeze nezvimwe kubva kushinda yehwai.
Kuona kwangu kwandaita ndekuti uri kutibatsira pakuti tinowandudza mabasa edu maitira tanga tichiita uye tinopanana njere kana tiri pano.
Kunyange hazvo basa ravo rekugadzira mahandbag richivabatsira kuwana chouviri pari zvino zvinhu hazvisi kunyatsovafambira zvakanaka nekuda kwekuti vanhu vakawanda havana mari yekutenga zvinhu zvavo. Amai Makichi vabvumiranawo nedambudziko iri vakatiwo rimwe dambudziko ravari kusangana naro inyaya yekushaya mari yekusimudzira basa ravo. Vati kunyange hazvo vakanzwa nezvemari inonzi inofanirwa kubatsira madzimai ari mumabhizimisi havana ruzivo rwakakwana pamusoro pemari iyi.
Saka isu tichikutokumbira daita piwo ruzivo rwakakwana nehurumende kuti tiwane mari idzodzi tisimuke kubva patiri.
Zimbabwe yakawana madhora mamiriyoni matatu kubva mukutengesa zvigadzirwa zvemaoko uye nyanzvi munyaya idzi dzinoti mari iyi inogona kukwira kana vanoita basa iri vakanyatsotsigirwa zvizere. CODEPA mubatanidzwa wenyika 23 dzemuAfrica uye chinangwa chemubatanidzwa uyu ndechekusimudzira mabasa ezvigadzirwa zvemaoko. Muzinda womubatanidzwa uyu uri munyika yeBurkina Faso. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vasere vafa vamwe vana vakakuvadzwa apo motokari yanga izere zvinoputika yadhuka pachiteshi chemapurisa cheWaberi muguta reMogadishu muSomalia. Mutori wenhau weSomalia Ahmed Hassan Olad anoti vanobatsira nekurapa vari kumhanya mhanya asi hapana boka ratirataura kuti ndiro rarwisa chiteshi ichi.
Nasi vatongi vakuru vedzimhosva muSouth Africa vataura kuti nhengo dzeparamende dzinogona kuvhota muchivande kuti vanhu vachine chivimbo nemutungamiri wenyika here kana kuti kwete, asi vachiti mutauriri weparamende anogona kusarudza zvaanoda panyaya iyi. Vapamidzira vachiti mutauriri weparamende uyo anotsigira zvikuru mutungamiri wenyika vaJacob Zuma ane masimba emutemo okusarudza kuti kuvhota uku kwoitwa pachena here kana muchivande. Munyika mune makakatanwa akasimba panyaya yekuti muimbi ane mukurumbira Comrade Chinks igamba here kana kuti kwete. Bato rezanu PF rakati igamba rehondo kana kuti Liberation War Hero, nekudaro havakwanisi kuvigwa pamarinda eHeroes Acre. Asi vemhuri uye vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti Chinks aive gamba. Kunyanga hazvo mhuri yaChinks yainge yakumbira kuti Politburo yeZanu PF ize nyaya iyi zvakare, mutauriri webato reZanu PF vaSimon Kayamoyo vati hapana kudududza pachisungo chakaitwa.
Izvi zvasiya vanhu vakawanda vaine mubvunzo pamusoro pezvinoreva gamba renyika chairo, uye kuti ndiani anofanira kunge achisarudza magamba aya, sezvo kuvigwa kwemagamba aya kuchishandiswawo mari yehurumende inobhadharwa nemitero yevanhu kana kuti mataxes, kwete mari yeZanu PF. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nhengo yeZanu PF ichimirira chikanga danga mvura mudare reparamende vaIsau Mupfumi uye mutauriri webato reMDCT vaObed Gutu. Totangade kunzwa kubva kuna vaGutu.
Kune mutemo unonziwo National Heroes Act, kuda vateereri vazhinji vakanga vasingazivi kuti kuti vano mutemo uriko wakapasiswa nedare reparamende makore a2 ndehafura. Ukatsoropodza mutemo uyoyo unotonge unopa president wenyika ndivo vane final say pakudeclare kana kuti pakusarudza kuti munhu achaitwa national hero ndiani, achaitwa district hero ndiani, ndau hero une malevel ndingangoti matatu. Saka dambudziko chairo riripo pakuti pakagadzirwa mutemo uyo wakakanganisa pakuti hauna kuvumba yatingangoti iyo a non-partisan and inclusive body, national body.
Honorable Mupfumi, pindai tinzwe.
Sezvatsanangura kuti His Excellency Commander in Chief Comrade RG Mugabe ndivo vane the final say. Asi kakutonga kwavoka vanotonga makurukota avo agara pasi aonesana nekwabva munhu wacho nerwendo nemabasa aakabata. Vanhu avafanirwa kuve vanoti kana vachitaura pati yeZanu PF negovernment vozvipatsanura. Hazvipatsanuriki nokuti kana mahwina maelections ndimi munonzi form a government. When you form a government, you don't form a government in the opposition. Muno form a government iri from the ruling party, which is ZANU PF. And saka andifungutwa Mugabe vangati vaona munhu asirina kuve asina kuita matongero enyika o aita chimwe chinhu chiri pamusoro muno munyika otadza kuwana kodzero yake segamba. Yes, Comrade Chinks vakaenda kuhondo vakarwa chaizvo, vakaita kuti vamawo veterans vave nesimba, akaita basa rakakwana. Tanga takatarisirawo kuti aende paHeroes Acre, asi kana makurukota agara pasi ataura consultation yaitwa aoneka ari palevel yakadzikira pane national hero, atinozvitambira. And zvokuti tinge takatarisa kumaother parties, inini ndinoona kuti mapata atinawo muno muZimbabwe anova kunobva Comrade wangu Gutu, asi mapati anenge ari akazvarwa muno muZimbabwe, ajenda yavo inenge iri ajenda yekunze kwenyika. Saka manje kuti uzotora munhu ane ajenda yekukanganisa zvakarwirwa kuti zvive zvazviri nhasi womuisa paHeroes Acre, vanhu vese vakararapo vangatomuka.
Vagutu,
zvinodaro vana Comrade Mupfumi, zvinotyisa uyezve zvichisetsa zvichiwisa urombo nguva imwe chete. Ndoda kutanga ndichitaura ndichiti Comrade Mupfumi ngavazive kuti kana chiti Zimbabwe, Zimbabwe ndeyevanhu vose, vose vanonzi vana veZimbabwe kana zvingangonzi macitizens muchirungu. Zimbabwe. Zviri kuti vanhu chete veZANU PF kana kuti vanotsigira bato reZANU PF ndo vanokodzera kunzi vando anonzi maZimbabwenzi akakwana kana kuti azere. Zvino ndanzwa kombeti mupfumi wataura aivo kuti hurumende inenge ichitonga negovernment chinhu chakangofanana chinhu chimwe chete. Ndo patinopokana neZANU ipapo. Vanoitiyo muchirungu conflation of the state and the party. Inowanzo kuwanika mu hurumende dzoudzvanyiriri kunge dzatinadzo muno muZimbabwe dzoumbindoga.
Todzoka kwamuri vamupfumi. Vamupfumi vamwe vanoti hapana hapo chakaipa kuti ZANU PF isarudze magamba ayo, asi chakaipa kuti inenge ichishandisa atingati maresources enyika.
Mataurawo izvozvo zvakananaka pamatanga kutaura kuti pane NTA mudawo tichitochinja mupariamendi yamusingakwanisi kuchinja futi because hamuna majority mupariamendi. Eti iyoyo ndiyo tinoshandisa kuviga vanhu in line with the agenda yekuti vanoda here kuti zvatakarwira zvivepo.
Vaisawo mupfumi, inhengo yeZANU PF vachimirira chikanga danga mvura mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Manzwawo kubva kumutauriri webato remdct vaObed Gutu vari parunare muHarare.
Zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri veStudio 7 paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chanhasi paFacebook page yeVOA Shona, vaimbova murwiri wehondo yerisununguko amai Margaret Dongo vachitaura panyaya yerufu rwaComrade Chinks uye nekusapiwa ruremekedzo rweNational Heroes status pari zvino vanoti.
Chekutanga ndechekuti vanofanirwa kunga vachidecida nyaya yekuti yana akaita National Hero kana kuti vanofanirwa kunga vaine mapowers ekudecida kuti angati National Hero ndiani, because zvinoenderana neparticipation yakaitwa nguva yehondo kune varwi verusununguko nevanhuwo vairwa vari muno vaibatsira munzira dzakasiyana-siyana. Ini maonero andakaita ndeyekuti vanhu vanofanirwa kunga vaine masimba akadaro aifanirwa kunga akapiwa kuWorld Veterans Association. Nemhaka yekuti tikatipakuhurumende, hurumende inoita zvainoda zvinoenderana nemusangano wavo. Naizvozvo makomredi mazhinji haachawirirana nehurumende. Saka pamusaka pekuti haachawirirana nehurumende kana kuti ukangofungirwa chete kuti hauchasapota hurumende, then you seem to be a hero.
Atsigiri vepaFacebook page yeVOA Shona vanoti.
Kwa Washington kudzaika chasi ndikunyanyota because Chinks aiimba dzechimurenga achibatsira kutidzidzisa zvemuhondo, saka ndanchiona kunge angari munhu anofanira kuenda kuHeroes.
Kana musati mafarira Facebook page yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mojanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata cheCapes United chiri panguva yakaoma makundano emutambo weAfrica Cup Champions League. Panguva iyo kumba zvinhu zvisina kugumira zvakanaka kuchikwata ichi. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kudamburwa kwavakaitwa nezuroma nerufotu neAl Ahly Tripoli muStade Jaleb Miri Stadium muTunisia. Izvo zvasiya maGreen Machine asara nemapoints mashanu nechikwata cheUSM Alger icho chiri kutungamira makundano ezvikwata zvina aya. Chiri kunyanyorwadza ndechekuti makepekepe aive akatungamira 2-1 panguva yezororo remaranjisi ndokuzorohwa 4-2 mumutambo uyo vaifanira kukunda kuti varambe vaine mukana wekusvika kumakota fainari. Asi zviri kuratidza kuti izvi zvingangokona sezvo Capes United iri iyo iri pasi pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints matatu chete, maviri pasi pechikwata chiri pachinhano chechitatu chezamalek chekuEgypt uyezve mana pasi peau ali Tripoli iyo iri pachinhano chechipiri ine mapoints manomwe. Kunyange vakakunda mumitambo yavo miviri yasara, apo vachashanya kuUSM Alger newe pamusha neZamalek, zvaoma kuti Capes United ikwanise kuve chimwe chezvikwata zviviri zvichaenderera mberi nemakwikwi aya kubva mugungano iri. Mumwe muteveri wenhabvu vaNicolas Mpaose vanoti zvave pachena kuti maGreen Machine abuda mumakundano aya kunze kwekunge kwaitika machiripiti.
Amamiriro aita Capes United izvezvi ndione kunge vachakwanisa kuenda kumberi nekuti vakawesa chance. Vaifanira pavakahwina 2-0 vaifanira kudefenda kuti vahwine chi chance yavo, but vakatadza kudefenda. But sevamiriro vakaona daizvo havachisina chimiro chekuhwina, vakutodawo kuzakutoda kana mazhura kana kuti imwe timu dzimwe timu dziri pamusoro dzorohwa togona kubudirira tikahwina kuenda mberi.
Izvi zvauya zvekare panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaGreen Machine mumitambo yemumusha yekasolaga Premier Soccer League. Makepekepe ane mitambo yakawandisa yavasati vatamba, iyo vachamanikidzwa kutamba nemazuva mashoma shoma kuti vabatane nevamwe, izvo zvingangokanganisa maroto avo ekutora mukombe weleague mwaka uno. Pari zvino Makepekepe ari pachinzvimbo chegumi neina, asi vane mitambo mishanu yavanofarira kutamba panguva shoma shoma. Mitambo iyi inosanganisira nezvikwata zviri kubhebha moto cheDynamos, How Mine, Chicken Inn, Black Rhinos pamwe neFC Platinum kuti vabatane mumitambo nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weCODEPA uri kuitirwa kuBulawayo.
Kana muchidaupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number yedu inoti 001-202-465-0318. Nako kambo tafadzwa nzwisa chete tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndi Alec Machesu, isoso nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vatyairi vedzimotokari votaura mafungiro avo zvichitevera kuparurwa kwechirongwa chekubhadhara mari dzematollgate vachishandisa EcoCash.
Dzimwe nhengo dzeNational People's Party kumateberland South dzobuda mubato riri kufanotungamirwa naamai Joyce Mujuru iri.
Nyaya yekudoma munhu kuti aitwe gamba renyika yotiriridza munyika, vamwe vanhu vachiti chirongwa ichi chinofanirwa kuva chenyika yose kwete kuitwa chezano PF sezviri kuitika iye zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Chris Kande na mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 22 Nhlangula 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu sibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolufike kobulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona.
Abesifazana abakubhizimusi lomsebenzi wezandla bathi umhlangano lombukiso oqoqwe ngabekhodepa oqhutshelwa kobulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Izikhalazo zabanikazi beikokeshi lina amacustom abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asela ama-bank cards abaningi bangikhona babhenka ku-EcoCash. So bebekhathele sibili besithi nosibelanisidingo le-solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-targets esebenzisa i-EcoCash.
Inkampani e-Econet Wireless simanyane logatsha lukahulumende olwezemithelo olwezinara emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota basebenzise i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-targets.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mutyuru selihlaselwe kuxexebuka kwamanye amalunga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Abesifazana beZimbabwe abakumsebenzi wokulungisa impahla ngezandla laba kumabhizimusi amancane sebamukele ngenjabulo umhlangano oqoqwe ngabe Coordination Committee for Development and Promotion of African Handcraft iCODEPA oqhutshelwa kobulawayo. Bathi bathole ibhizimusi lokuthengisela phandle kwelizwe okujabulisayo. Kubika unompumelelo moyo.
Abantu abavela emazweni ambalwa awe Africa bathe gwaqa ezitf kobulawayo emhlanganweni wesifica munwe munye wabaphatha intambo bemisebenzi yezandla eAfrika jikelele lapho abahlaziya eziphathelane lokuthuthukisa imisebenzi yezandla emizameni yokuthuthukisa impilo zabakumisebenzi yezandla. Abesifazana abanengi labesilisa abambalwa abakubhizimusi lemisebenzi yezandla labo baphakathi kwalumhlangano njalo babukisa bethengisa impahla yabo bethi ziyathengwa okwamagama njalo sebethole labazathenga ngemva komhlangano lombukiso. Unkosazana Mavis Mpofu okubhizimusi lokudweba uthe bayabonga ngombukiso onje duze labo ethi ubapha ubudlelwano lamanye amazwe.
Nika ubudlelwano laba kwamanye amazwe kakhulu. Bayathakazelela izinto zethu esizenzayo. So abanye sebethembise ukuthi bafuna ukuwoda okunengi especially lapha.
Obona ngemisebenzi yezandla kukhansili yedolobho lakobulawayo unkosazana Judith Ncube uthe uhlelo olukhona lubavule amehlo babona ukuba bangasebenza njani noma nje belenkinga yokuthola imikambo yokuthengisela.
Sokuthokoza ukukhulu kakhulu sibonga kakhulu ukuthi uminister uyama SMEs bone kufanele ukuthi uhlelo lolufike kobulawayo. Inkinga ezikhona imarketing lama working capital ayaswelakala kubomama kodwa ama talents akhona nxa ethethwe kuhle mahle kakhulu kubomama.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumsekeli omkhokheli weCODEPA uthi ukhangelele ukuqala izitolo zabemisebenzi yezandla emaceleni emigwaqo eqala eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Khathesi sitasela laluhlala nosahlala phansi labe immigrant ubona ngibafundi ukuthi wonke ungene kuhle sesiqeda la sesihlala nabo phansi futhi ukuthi angithi nibonile ukuthi baphethe njani bangena njani lento zabo. Besifisa ukuthi ke labazaphuma lento zabo kufane. So sizakusebenza lokho sikunanzelele ukuthi abantu bahlukuluze.
Kuthi omunye wakhe wakwele South Africa, unkosikazi Lindiwe Zulu, uthi umbukiso muhle njalo kumqoka ukutholela imikambo yemisebenzi yezandla e-Afrika jikelele.
Angiboni kahle ngempela lo mbukiso. Ngiyabonga nje ukuthi uMinister Nyoni athi usivayithile ukuthi sibe la. Okumqoka kakhulu ukuthi kufuneka bonke labantu abangama-crafters la sibatholele imakethe ukuthi bakwazi ukuthengisa imisebenzi yabo emihle kangaka.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lemisebenzi yezandla bakhala kakhulu ngokuswela imali yokuqhelisa amabhizimusi abo lokungaphathwa kahle izisebenzi zemingcweleni yamazwe abo kunye lokungabi lemikambo eqoqekileyo yokuthengisela impahla zabo. Umhlangano weCODEPA wamalanga amathathu oqale izolo uphela kusasa lapho iZimbabwe ezathatha isikhundla sokuba ngumongameli weCODEPA. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Inkampani ye-Econet Wireless isimanyene logatsha lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemigwaqo eZimbabwe National Road Transmission emsebenzini ozakwenza uZulu ohamba ngezimota osebenzisa i-EcoCash enelise ukuhlawula intuba zemgwaqweni ama-toll gates ngomakhalekhukhwini. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Iziphatha amandla ze-EcoCash zithi lokhu kuzaba ngokwakuqala elizweni ukuba bezimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-EcoCash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ufika atsho inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini lapho efika kuma-toll gates kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo. Iziphatha amandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara.
Umuntu kumbe ni customer kufanele a prefund e account yakhe ezinara ku EcoCash menu ngathi lusa 151 ambe ku make payment ambe ku common payments kumbe ni ku regular payments. Uyabona lapho kubhale khona zinara o pay zinara angangena khona pia. Uyabona lapho kubhale khona pay token yathatha imali from EcoCash wallet yakhe ayifake ku wallet yakhe e zinara ya ma token. So nxa esedlula nje kuma token kule mali ku account yakhe ama token lapho ngokukhuluma nje inumbers and then aba ama token bathe bamfikatshele imali yakhe ku zinara wallet yakhe ukuthatha less than 10 seconds umuntu azidlulele njengazange akhathele ngokudinga imali kumbe nokuswipe kumbe nokwenza.
Ulandisa phezu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula indlela yokuhlawula kuma toll gates.
Izikhalazo zabanikazi be-EcoCash lina ama customer abese bekhathele besithi khona hayi njengoba imali ingatholakali thina abanye asila ama bank cards abaningi bangikhona ba banka ku EcoCash. So bebekhathele sibili besithi no sibelani ngisidinge le solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama targets sisebenzise EcoCash. Yiri zinyangikhona yena le yesenze sabambana lezinayo.
Isikhulumeli sezinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano.
Uzananzelula ukuthi abantu abaningi abachayelayo balama cellphone iningi labo balama line ayizamabizi abe iconnect ama line balawo and abaningi bakhona ba registered ku EcoCash. Akusela sona ke isidingo sokuthi behambe bethole imali leyi endlutshwana ababeyithole lapha bayithole khona sebezayisenza kwezinye izinto.
Lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye Southern Region Trading Company SRTC. Unkosikazi Nomandove ngesinye seziphatha amandla kunkampani ye SRTC.
I-focus yethu kakhulu ngokuthi sikwanise ukusolva or ukulungisa amaphutha akhona emhlabeni wethu eZimbabwe. So sisebenza kakhulu le-government, sisebenzisana le-Zinara, sisebenzisana le-CVR, sisebenzisana even le-ZRP. Siyabumba ama-solutions amatsha. What we do is we create ama-systems from scratch. So akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzela iZinara, so akusebenzela i-ZRP. Ukuphumelela kwe-client yethu ukuphumelela kwethu.
Kunje lindlela isetshenziswa kuma toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamachumi amabili lasithupha ilizwe lonke. Amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles, Chivi, Dema, Eskotini, Eskbank, Wange, Inkomo, Lions Den, Lutumba, Mashaba, Lamanye. Nimele Studio 7 mise Harare, ngingumevis Dama.
Ibandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru wayengumsekeli kamongameli welizwe libikwa selihlaselwe yikuxexebuka kwamalunga. Amalunga esigaba seMatabeleland South yiwo abikwa esesuka ngobuningi. Kodwa iStudio 7 kayenelisanga ukuzwa ukuthi bangaki kahle kahle asebesuke kuleli bandla. Omunye oqeqebukileyo umgcinisihlalo wesigaba seMatabeleland South umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo. Ufuzwayo wethesa ibandla leli ukuba lomkhuba wokubandlululana ngemihlobo kungxoxo esiyenzelayo.
Abantu mina ngilaba ngakhomunikhetha labo sokulesikhathi, but ngibona kuphuma emaphepheni namhlanje angazi ukuthi bekubambele, but ngihamba sicwasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi ke ngime ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza le-city ye-South Africa ngizistadile okwakhathesi. So ngaceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So nxa sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele kube sengamngqini ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina kodwa ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libele senza okunye.
Kona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona, ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understanda ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngingukhanyeli. Kukhona kwamanye ama-provinces, kwamanye kakukho besikubona kakhulu thina sinxa kule-region, besikubona kusenzakala kakhulu koBulawayo, kuthethiswana, kutshelwana amashona amaNdebele, sihlonitshwe iy'nkokheli ezikhona, kusenziwa into eziningi, kukhulunyiswana kokuphela. But kithi ngapha emathebeni South lapha mina kade ngingu-chairman khona, ngiyathaba because ukuthi thina besiku-avoidile singela ama-factionalism nala besingela tribalism besizamile siyintise kulungise, but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzokuhluphana eHarare kanjalo kanjalo, but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Singami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris, ngoba befika sabayamukela thina esasiku-opposition. Sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition cathi sizancedisana ukuphakamisana, but sokusuke kwaba nama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezizime eziyiphetheyo ngapha sizama ukuthi sifuqele umsebenzi lo phambili, kodwa phakathi kompana kula bantu abaningi abadonsele emuva abalisele into ukuthi iye phansi. So that why sichitha isikhathi sethu khona lapho, ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kunokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanyi ukuthi iya ngapha.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo umgcinisihlalo we-National People's Party kusigaba seMatabeleland South bekhuluma le-Studio 7 eseGwanda.
Ku-Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana abakumabhizimusi i-M7 yezandla.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lay Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ake sikhangele inhloko zendaba ezivela kwamanyamazwe.
Abantu abangaba zinkulungwane ezimbili lengxenye 2500 babuthene esililweni sesizalwane seMelika esibhubhe ngemva kokubhika ejele kwele North Korea okomnyaka lengxenye. lapho osakhulayo befunda ekolishini leVirginia, u-Otto Wamba Wambia wayejeziswe ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lanhlanu ngemva kokufunyanwa elecala lokuntshontsha igwaliba kwele-North Korea ephakathi kokwethekelela lelo lizwe. Ukhululwe vele esegulela ukufa ngeviki edluleyo wazofela ezandleni zabazali bakhe.
Kufe abantu abathoba minwembili kwalimala abane ekudubukeni okwenze ibhomba ebelithiywe emoteni ebimiswe phambi kwenkamba yamapholisa esigodlweni seSomalia iMogadishu lamhlanje. Imuli kamuyi owayengumhlabeleli njalo owalwa impi yenkululeko umnumzana Dick Chingayira owaziwa ngelokuthi Comrade Chinks isisole uhulumende ngokungamuphi inhlonipho yeqhawe lesizwe. UComrade Chinks waphiwa inhlonipho yeLiberation War Hero okuyinhlonipho ephansi kulaleyo ephiwa abaphathisa empini bengakhalisanga isibhamu. Imuli kamuyi ibikwa yalile ukuthi aphiwe inhlonipho yesigaba isithi kumele asiwe emathuneni eNational Heroes Acre ngoba waphathisa kakhulu kumpi yenkululeko. Idale elimqoka lebandla lezanu PFL Politburo litshone lihlaziya lolu daba izolo kodwa kungela kuvumelana abalwa impi yenkululeko besithi aphiwe inhlonipho yaphezulu kodwa abanye ababalisa uMongameli Mugabe besala. Udaba lokupha inhlonipho yamaqhawe esizwe selulesikhathi luhlupha uZulu esithi kumele kube lendlela ezibalulekileyo okumele zisetshenziswe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
IZANU PF laba isigoqele wonke amabutho emabili iZipra neZanda andubeni ukuhlangana kwamabandla amabilawa izaphu lezanu jongwe kwaba izanu PF. Ngakho ke ekukhetheni kwakho nakokubana yiko kusale kubalulekile ukubana kusale kusezandleni ezebandla lezanu PF ngoba yibo abalembali eligcweleyo ukubana ngubani owenzani ngaphi nini njani.
Nanto ke udaba mnumzana Mhlanga uthini wena ngalo?
Ke ngibuza okokuqala ubaba uChuma ukuzanu kumbe ukuzanu?
Ukuzanu PF.
Okay. Ukuzana uPF, okay. I think kuhle ukuthi into le abantu bakithi bake bafunde ukuthi ma beyikhangela bayikhangele ngelihlo elivulekileyo, hhayi ilihlo elikhangela ukuthi umuntu ukhuluma ngobeminga. Eqinisweni elikhona indaba yokukhetha amaqhawe elizwe ibekwe yamiswa ngendleleni khona ukuthi ize itholakale sokuthiwa ikuzanu bese kuze kudingakala lesidingo sokuthi umuntu aze azithole esezama ukuthi ayiqualify ukuze agcizelelisise ukuthi hayi kuthiwa izanu iyabambana lezaphu. Engathola ukuthi ngesikhathi ibambana lezaphu iyayibambana ngezaphu kuyikuthi kwenzakaleni okuze kwabangela ukuthi kuze kube lo lesidingo somanyano. Kuza sihlupha singaze sifike kusibanga esinjalo sokuthi sizithole sesimele esinjalo. Eqinisweni ngendlela into le emise ngayo ibuvile, kumele ukuthi amaqhawe elizwe abe ngamaqhawe akhethwa ngakule committee kumbe kube lesingithi ngesilungu phecelezi i-structure esacreatewayo, i-structure esiyabe sigoqela abantu belizwe laseZimbabwe. Kungadingekile ukuthi abantu laba bavela kuZanu kumbe bavela kuZapu, ngoba eqinisweni khathesi indlela iZanu eyiyo yona le mikhona siyakwazi ukuthi izana indlela eyiyo yona lemi khona ayigoqeli izaphu uqobo lwayo, ngoba nakho phela abanye amaqhawe ezaphu esiwaziyo abanje abodabengwa nabo Akim asebasithiyayo nabo Mabhena and so forth, vele abantu laba kabakho kuzaphu. Udabengwa ngikhuluma kunje uyaphila kakho kuzaphu, rather kakho kuzanu. Abaningi bakhona laba embaqambile basevele bengekho kuzanu. Kodwa iqiniso likhona laba bantu bekumele ukuthi nga indaba yabo imeswe ngendlela eqondileyo baba ngamaqhawe elizwe ngokuqondileyo, hayi ukuthi baze babe mdingi lezanu kwezothi izanu iba recognize khona ukuthi izanu yiyo osokuthiwa yiyo esingamela ilizwe laseZimbabwe lonke in terms of uku-offer esingathi ngesilungu yi-narrative ye-liberation struggle. Kurongo. Akumelanga size sizithole sesisimeni esinjani esesibekwa ngusuma ukuthi kuthiwe hhayi izanu yiyo elayo elawo umlando ukuthi ngoba yiyo egoqela ama-inhlanganiso zonke lezi. Siyakwazi ukuthi kayigoqela inhlanganiso zonke lezi, siyakwazi ngamanje. Emulini yakomsigana kulamaqhawe alwe impi yenkululeko bekuzipra amasebe engarecognizewanga ngoba bebulawa yiyona leyo zanu. Namhlo sokuthiwa yiyo esikhetha amaqhawe. Abona ukuthi into yonke le ivele iyinhlanekela nje. Asingazisethela namanga abantu bakithi. I think into le kufanele siyilungise. Okunye njalo yikuthi-ke sikuza ukuthi kanti vele amaqhawe elizwe laseZimbabwe kuyini kumele wonke izilala avela emathebeleleni kuthiwe abekwa eHarare. Kanti i-Heroes Acre yeZimbabwe kumele kuphele bese iHarare. Akwenzeki ukuthi sibe nayo thina i-Heroes Acre also eyibranch esemathebeleleni. Phela nathi besilalo vele ngesintu sethu i-Heroes Acre yamaqhawe emathebeleleni esentumbane siyayazi sonke. Why ingazange layo yaba elevated yenziwa yaba yi-National Heroes Acre?
Nanti udaba mnumzana Jumo.
Right, uba umhlanga ngiyamuzi yakhuluma but kukhanya ngani ekukhulumeni kwakhe ngala esingathi ngesilungu ama-facts agcweleyo ngento yonke. Okokuqala, izanu yaphela kudala ngo-1987 ayisekho. Into yasuka yaba khona ukuthi kwakudaleka iparty entsha ukuthi yiZanu PF ibambanisa iZaphu beZanu Jongwe kwaba yi-1 kwaba yiZanu PF. Siphansi komkhokheli wethu ubaba uNkomo onguye wasingenisa kule unit. Ukuthi kwavela ngaphi it's not a public secret. Umuntu wonke okwaziyo ukuthi kwathini. Siyakwazi konke even indaba zekuka ukuthi siyazazi andubana kwaba lokuxolisana lokufaka ukuthula lo manyano owenza lokuthula sokule Zanu PF. So hayi yekela ngikhulume sinakulalela ukukhuluma uzwana kuthi befunda umntwana nxa omnye ekhuluma akhulume wena nguwoqa namanga behavior ungafuni ukuthi sizwe wena.
Labo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazwe endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Uhlangothi olubona ngezentuthuko kumanyano we-United Nations olwe-United Nations Development Program, UNDP, lumanyane lenhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union. Kuhlelo lokudingela abalimi imikambo yokuthengisela izilimo zabo emhlanganweni wemfundiso oqhutshelwe eHarare. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso obelombukiso obuthanisa abalimi abavela endaweni ezithenwe zeZimbabwe abagoqela abafuya inkukhu lezinye izifuyo. Umnumzana Kunda Izisengwe wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Association uthi sebeqinisa imizamo yokuba abantu begcine inkukhu zamakhaya ngendlela engangebhizimusi ukuze bethengisele lasezitolo ezinkulu.
Inkukhu zamakhaya lezi abantu bakhona balazo zigcwele eZimbabwe. So sifuna ukuthi si-indigenize inkukhu lezi sizi-commercialize sizikhiphe ukuthi zisaba i-backyard poultry but yibe inkukhu e-indigenization movement. So sifuna ukuthi sustainable development through indigenization of izinkukhu lezi.
Umnumzana Matipak Mudenda weBinga Crafts Center uthi laye uncedakale kakhulu ngalo mbukiso lomhlangano wemfundiso lapho akade ebukisa amabhasikithi noma nje bekungumbuthano wabalimi. Kanti umnumzana Nyovani Ndlovu waselupane Gomoza yena ethi uphila ngokufuya inyosi kusukela ngomnyaka ka-2008 njalo ethatha leli thuba ukuhlangana namabhizimusi angafuna ukusebenzelana laye.
Kufanele ufunde inyosi, inyosi kufanele ube namakhitha khona, izinto zakhona zokwazi ukuthi uzibiza njani. Ungabakwazi konke lokhu asiyonto esikuphayo njalo uyakwazi uyazithapha ungalunganga ugqoka impahla zakho. Kathesi sengikwazisa ukuthi umntanami semfundise kwikomitin ufuya inyosi.
Umnumzana Lawrence Kumalo Dabuka ngenyakatho eMandebele neBhinga uthi sebelima izilimo ezintsha kulumango ngakho ke basemizameni yokuthuthukisa imisebenzi yabo bedinga ukuqhelisa inani labathengi. Lumhlangano ungenwe ngabalimi langamabhizimusi aphatheka kwezokulima afana leNational Foods, EcoSure, EcoFarmer, CPZ, Novotech lamanye. Ekugcineni libe lilanga elihle sibili kubalimi bejabuliswa nangumculo. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Abogatsha lukahulumende weMelika olwe US Agency for International Development bamanyane labogatsha lwePan American Development Foundation bathakazelela ukuphumelela kwabosomabhizimusi bakwele Haiti phansi kohlelo lwe Leveraging Effective Application of Direct Investments kumbe iLED. Umkhosi lo wenzelwe esigodlweni sakwele Haiti iPort-au-Prince kulinyaka. Phansi kohlelo leLED, ugatsha lweUSAID luncedise osomabhizimusi abangamashumi amane lanhlanu ngemali lokunye okudingakalayo ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Inkampani ngankampani inikezwe imali ngemva kokuphuma lohlelo olutshengisa ukuthi ibhizimusi yayo izaqhushwa kanjani. Ehlangene, amankampani abosomabhizimusi laba sebesungule imisebenzi ezinkulungwane ezilutshumi lamakhulu phosa amane 13,600. Kusiyaphela umnyaka, bakhangelela ukuthi babe sebesungule imisebenzi efika kulunkulungwane phosa ezingamakhulu amabili 18,000. Kusekela ngomnyaka ka-2011, i-USAID isisebenzise imali engange $7.4 million ekuphathiseni osomabhizimusi bakwele Haiti. Phansi kohlelo leLED, osomabhizimusi bayafundiswa indlela abangathuthukisa ngazo amabhizimusi abo. Osomabhizimusi laba bagoqela abalungisa impahla esetshenziswa ngomama nxa besesikhathini lokunye okujiyeneyo. Umqondisi wogatsha lwePan American Development Foundation uNadia Sherrock uthi ukuphumelela kwababhizimusi lawa kuveza sobala izithelo zokusebenza gadalala. Emkhosini lo, osomabhizimusi abajiyeneyo bathola ithuba lokucebisana lokusungula ubudlelwano bokusebenzelana. Umeli weMelika kwele Haiti, umnumzana Brian Shukan, yena ukhuthaze osomabhizimusi laba ukuthi baqhubeke besebenza nzima.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Abesifazane beZimbabwe abakumabhizimusi okuzenzela ngezandla bathi umhlangano wombukiso oqoqwe ngabe Codepa owenzelwe kwaBulawayo ubatholise amathuba amabhizimusi.
Inkampani ye-Econet simanyane lezinera emsebenzini ozakwenza abatshayeli bezimota benelise ukusebenzisa i-Eco Wallet ukuhlawulela ama-toll gates.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, igama nguChris Gande Lilale.
Lontu ngamile nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.